Izvi zvinotevera chiziviso chakapiwa nebazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department chekuti kuchanaya mvura yakawanda mumatunhu ekumashonaland, masvingo nemanikaland. Mukuru weDepartment of Civil Protection Vanathan Ngomo vaudza Studio 7 kuti musangano waitwa nekomiti yavo yeEmergency Services Subcommittee uyo wange uchisanganisira masangano akaita seRed Cross, mapazi eutano ekudzivirirwa kwenyika, kuburiswa kwemashoko nemamwe makambani ehurumende, wabvumirana kuti rubatsiro ruendeswe nechimbi-chimbi.
Ende kutaura kudai, chibage chedu tatoisa kumatunhu ese ari gumi kuti vanhu vakwanise kubatsirikana kana pechinga paiya dutu mupengo kana mvura yakawandisa. Mabhazi ezupu kutati kana kuine nzvimbo dzinoda kuti vanhu vatakurwe dzinongonovatakura kunzvimbo dzinoita kumabhazi afambe.
Vangomo vativo veruzhinji vanofanira kusiyana netsika yekuyambuka nzizi dzakazara pamwe nekuramba vari pedyo nemadhamu vachiti madhamu aya anogona kuputika kana mvura ikawandisa. Vati vanhu vachachengeterwa muzvikoro sezvo zvakavharwa, vachiti kunzvimbo dzakaita seChipinge nechimanimani hurumende yakavaka nzvimbo dzekuchengetedza vanhu panguva yedutu mupengo itai. Vativo munzvimbo idzi muchaiswa matende kana vanhu vanenge vawirwa nedambudziko vakawanda. Vangomo vatiwo mauto emuchadenga achange achishanda nekomiti yavo.
Tinotarisirawo kuti Air Force of Zimbabwe sekutaura kwavaita nekubetserana kwatichaita navo tigone kubatsirawo vanonge vakomberedzwa nemvura munzizi nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana kudaro. Kana mumadhorobha tinoona kuti mune njodzi. Kutaura kudai, tine mhuri 35 dziri pabudirira takatodzibvisa kumafashamo kwadzaadziri mudhorobha imomo, tadzibvisa kwakanaka.
Vangomo vakurudzira veruzhinji kuti vateerere mashoko achange achibva kuhurumende pamwe nevatungamiriri munharaunda dzavanogara.
Parizvinezvi ngavaramba vachiteerera nekuti mashoko iwavo achasvika kumasabhuku ndo vakuru venharaunda, makansela achasvika achasvika kuzvikoro, achasvika kwese. Ngatitorei mashoko iwavo nenzira inoita kuti tirege kurasikirwa neupenyu, pamwe pacho tirege kurasikirwa nezvipfuyo zvedu. Nzizi dzichazara, ngatiregei kubatwa nemweya wetsvina wekuda kuyambuka rwizi rwakazara.
Nzvimbo dzinotarisirwa kuita mafashamu dzinosanganisira Chimanimani, Chipinge, Muzarabani, Mount Darwin neMudzi. Mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development iro rinoshandira kuChipinge vaClarice Maduku vaudza Studio 7 vari parunhare kwacheche kuti mvura yatanga kunaya kunyange yazvo isati yawanda zvekukonzera mafashamu.
Yamuka mangwanani ichiratidza kuti ichange taukasha pichana kuma 12-1 yabunyatsa kunaya zvine kasimba, especially maareas ari along from Tanganda chingodzika ku the lower part of Chipinge. Kuata part kuri kunaya, but still it's not yet as heavy, but mvura iri kunaya still like all the areas in Chipinge.
Vamaduku vati veCivil Protection Unit vagadzirira kubatsira vese vanenge vawirwa nenjodzi munzvimbo yavari.
We are also part of those vari kuobservawo nekureceive macases anenge azoita like emergency, and they have confirmed kuti they have capacity kuti kana paita an emergency case it can be handled in terms of evacuation or in terms of supporting when zaitika izvozvo. Parizvino hatisati taita any case inokwanisa kuti titi yakuda urgent attention.
Muna 2019 dutu mupengo idai rakarova matunhu mana anoti masvingo Midlands, Manicaland nemashonaland East, rikasiya vanhu zviuru 291 vasina pekugara. Vanhu vanodarika 340 vakafa uye vamwe vavo vakatsakatika mumafashamo akaitika aya zvikuru kuManicaland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.